mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nependuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inonzi haisi kuratidza kuzvipira mukurwisa dambudziko rekurodhwa kwevana vasati vabvazera. Bato reZANU-PF rinoti murume akaenda kumatare edzimhosva achipikisa kusarudzwa kwava Emmerson Mnangagwa vakabuda mubato iri kare. America yava nedambudziko rekushayikwa kwevashandi apa mabasa mazhinji ave kumuka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti hurumende haisi kuratidza kuzvipira kurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabvazera. Izvi zvinotevera minduro yakapiwa nehurumende kunyaya iri kumatare yekuti idzike mitemo inobatsira mukudzikisa dambudziko iri rakashorwavo neUnited Nations. Vakaenda kumatare kuti hurumende iomesere vanoroora nekurodza vana vasati vabvazera. Vanosanganisira muzvare Sharon Moffat vekumasvingo vakabatana nemasangano akaita seLegal Resources Foundation neWomen's Coalition of Zimbabwe. Vari kuda kuti pachechi yemarange pose paitwe dzidziso yekuti kurodza vanasikana vasati vabvazera kutyora mutemo zvichinzi zviitwe kwemavhiki gumi nemapfumbamwe. Vakaendeswa kumatare vanosanganisira mutepedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, gurukota rezvemukati menyika vakaZembe Kazembe, gurukota rezvemadzimai amai Simbiso Nyoni uye Zimbabwe Gender Commission vachinzi vamisetsika yekurodza vana vasati vabvezera kunoitwa nechechi yemarange Apostolic Church of St. Johane neIndependent African Apostolic Churches ichimirirwa neApostolic Churches Council. Hurumende iri kukurudzirwawo kuti itore vanasikana vakaroorwa vasati vabvazera yovatsvagira kwekupotera. Asi magweta ehurumende anoti yaita zvose zvinodiwa pamutemo kuchengetedza kodzero dzevanasikana uye vari kuiendesa kumatare vari kuratidza kurasika. Hatina kukwanisa kubata vaZiyambi kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda.
Tatambira bharo rawapindura kazvinonzi muchirungu response yawaita kune masamanis anga akaendeswa kudare nemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights vachimirira Legal Resources Foundation, Women's Coalition in Zimbabwe namzvare Sharon Moffat. Gwaro ravo rakavanarabva kune magweta ekwatome General's Office akamirira Minister of Health naministri vakawanda zvisingaiti nemariri kutotaura kuti ebezispondele inova Minister of Health nevamwe wakadaro maminista ehurumende vavari kutaura kuti isusu zvamuri kutaura izvi zvekuti machild marriage disease tekutoita zvinhu zvakakosha kaitoita zvakakosha zvikuru.
Mungatsanangura ipapo here?
Ndakatsama kune mashoko akagamuchira nhasi awakapindura mutsamba dzakaendeswa kumasamanisi kwai kuti muresponse yavo kuti vari kuzviita isusu taita zvinhu zvakawanda zvikuru kuda kudzividza nyaya yemachild marriages. Asi zvinorwadza ndezvekuti nyaya idzi inyaya dziri kutaurika munyika yeZimbabwe sezva kunoziva nyaya dzatakanzwa dzakaitika kumanikarini dzakazobuda kumanika poso nehamwe mamedia house vachidzitaura nezvazvo. Inyaya dzatiri kuti dziri pezeses muchirongo inyaya dziri kuitika kwakawanda dzatakatiri kuzama kuti apa masamanisi edu chikumbiro chedu chatataendera kuhigh court chenda chiri chekuti vanhu vadzidziswe kumachechi kumapostora aya kwete wega waite masvondo 19 akatevedzana paine matsamba ari kutaura kuti aiwa kurodza vana vari pasi pemakore zvakashata.
Saka ivo muzvare Sharonava vakaendesa nyaya kumatare zvii chaizvo zvavaroda kuti zvinge zvichiitwa?
Vanga vari kukumbira kuti paitwe matano anotorwa nevemacheche mapostora avanonyora zvinooneka zviri pajekerere pamacheche avo akati wandei wandei. Tinozviziva tisi kushora mapostora aka kuri mapostora matoembresa atogamuchira arotoparidza shoko iroro rekuti aiwa kurodza vana vari vabiki zvinhu zvakashata, asi vari kuti pane vamwe vasati aembresa vasati vagamuchira ngapapihwe magwaro matsamba anotaura kuti aiwa kurodza vana vabiki kurodza vana vasa vasati vabva zera zvinhu zvakaipa zvinhu zvakanyangara. So zvionekwe ende zvitevedzwe kuti vanopinda machechi ivava vazvigamuchire vazi vadzidziso vadzive. Besides that vanga vari kuchemawo zvakare kuti vari kuberedarira High Court kuti ripewo order inoti hurumende nevane masimba ekuprosecuta kana ekusunga nekuendesa vanhu pamberi pedzimhosva waite zvinhu izvi nekarikiriki nekukurumidza.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU-PF rinoti vari kuzviti inhengo yebato iri vaSaibeth Musengezi avo vakaenda kumatare edzimhosva vachipikisa kusvarudzwa kwavaEmmerson Mnangagwa kuti vafanobata matomu havasisiri nhengo sezvo vakabuda mubato iri kare. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti vaMusengezi chikomana chakapandukira musangano panguva yavanoti ndiyo yakapandukavo vaGodfrey Tsenengamu vakanofoma bato ravo. VaMugwadi vanoti sebato vari kuona kuti zviri kuitwa navaMusengezi nevari kuvatuma zvine njodzi yakakura munyaya dzemutemo sezvo vari kusvibisa zita reZANU-PF. VaMusengezi vakaenda kudare repamusoro reHigh Court vachinyunyuta kuti musangano weZANU-PF weCentral Committee wakaitwa muna 2017 uyo wakasarudza vaMnangagwa kuti vambofanobata matomu wakaitwa zvisiri pamutemo sezvo vaMnangagwa vakange vasisiri nhengo yebato iri mushure mokudzingwa kwavo. Vanotivo zvakare musangano uyu waifanirwa kutungamirwa nevaiva mutungamiri webato Mushakabvu Robert Mugabe kana kuti vaive mutevedzeri wavo vapendekezela Mupoko. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMugwadi.
Zvekare mungangoda kuziva imemo kuti kana muchida kuona kuti uyu inhengo yeZANU-PF tarirai chiso chake mutarise mapfekero matauriro namafambiro nezvaanorwira nezvinomutorera nguva zvinokutaridza izvozvo kuti iye haisi nhengo yeZANU-PF. Ko nhengo dzeZANU-PF kamuno dzine dzidziso inobva kuchitepo school of ideology dzinoziva mafambisiro anoita basa.
Asika vaMusengezi vari kuti inhengo yeZANU-PF inotiwo nemakadhi nemagwaro ayo ose.
Vasibheti tinomuziva chiri chikomana chakapandukira musangano panguva yakapanduka vaSenengamu vakanofuma bato ravo. Handizivi kuti nyaya dzekuZANU-PF kunoziwanei, asizve kune vari kumutuma kana kuti vanoshanda naye vangangoda kuziva kuti isi hedu namaziso makuru atinawo anofamba masikati neusiku tichange tichiongorora kuti anoziva here mwana iyeyi nevari kumutuma zvaari kuita izvi. Zvine mavery disastrous legal consequences nokuti ari kutanisha zita remusangano waasi zvinhu zvinosungisa zvekare zvinhu zvinoita kuda kuzosungwa kumadamages nekuda kwedefamation kana kutanisha imeji yemusangano. Kana achizviziva kana angasingazvizivi zvakakosha kuti agare aziva zvinokasira. VaMnangagwa legitimate president weZANU-PF hakuna umwe ari kuti ndiye president weZANU-PF. Handizivi kuti kuno umwe here wamambonzwa imi achiti ndiye mutungamiriri zvekare ari kunyora mukuru weZANU-PF. Kana pasina tazvinoziva kanova kuti president aripo handizivi kuti mashoko aya vari kumawana kupi.
Vari kuti kugadzwa kwavaMnangagwa kwakaitwa zviri kunze kwomutemo nokuti ivo vaMnangagwa vakanga vasisiriwo nhengo yebato vadzingwa mubato munoti
vaMnangagwa vakagadzwa kazwa Decentral Committee wakazati kiswa Decentral Ordinary Congress kakaitwa mna 2017 mwakawa December saka ndisi kuti mashoko arikutaurwa nomwana uyu ane uteshe mukati here uye ane urozi here mukati kana kuti dzimori nyaya dzekutungana kwembudzi zvake dzekunyepa kakunyorwa mumapepa tinotoshamisika tichiona vama newsroom navamwe vari vanomusangana vanozviti maregional newsroom vachiita sekitekitai nokuti vanotsvaka kumurwa kwezanupf pakochizwaika musangano wezanupf aurara mumanewsroom wakavapfahwendesa nemwoyo nenhovo dzavanhu noruzhinji vomuzimbabwe vanhu vatema vanozvitarisira pasi vanotonga nyika yavatema saka naizvozvo hatina nguva yekuvhundutsirwa nokuukura kwembwa kwechitima chingatadza kufamba here nokuda kwekuti mbwazi kwajopo dziri kuukura.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro kuMDCT kune nyaya yavo yavakudzanai mashumba avo vakarohwa nevatsigiri vebato iri svondo rapera mushure mokusheedza musangano nevatori venhau kuti vabudise pachena zvavanoti vanoziva pamusoro pemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora zvine chekuita nemafambisirwo emari dzebato iri nezvimwe. Vamashumba vanoti vakave nhengo yeMDC kubva payakavambwa muna 1999 vachiti vamonzora vakatyora mitemo yeMDC uye havana kuita zvakatongwa nedare redzimhosva mukusarudzwa kwemutungamiri webato iri.
Inini ndifounda member MDC kubva 1999 ndakasenzana kutsvangirai ndakasenzana maikupe ndikasenzana vamonzora asi nyaya yati kunetsana nekuti vamonzora vakaruramba kutipa mari yangu yandakasenzerai muhoro kubva gore rakapera vachiti iwe nemhaka yekuti waisapota madam kupe
saka ndo pane nyaya yachete papapa
neimwe nyaya iripo ndeyekuti ini ndiri kupokana navamonzora nekuti vamonzora vakatyora bumbiro remutemo rakataurwa nesupreme court judgment kuti endai munoite extraordinary congress yenyu muchiteedza ma2014 structures muchiita nevanhu vanga vari mumabhuku anonzi madelegates uye munofanira kunge muchiita nekwarama yakakwana yevanhu 4,500 but congress yavamonzora yavakaita yanga ine 1,000 saka zvichireva kuti yanga isina kukwana kwarama. Izvo zvine chinyunyuto changu pano kubva nokubvira nguva yese.
Saka nyatsa kukonzera kuti vamwe vanhu vebato iri vakurovei kana kuti varwisana nemwi chii?
Chakanyanya kukonzera kuti vanhu vebato rwandiroyo vakatumwa navamonzora vachitungamirwa naYvonne Msarurwa. Yvonne Msarurwa munhu anga akaurayawa muteedza polisi Granville saka unhu hwavo hwajaira hweviolence saka vakatumwa navamonzora kuti vauye vandirwise kundirege kufumura zviri kuitika maererano pakati pangu naivo vamonzora.
Mune umbo here wezvamuri kutaura izvozvi?
Ndino umbowo hwakazara wahwande kuti akapiwa mutongo wokunzi iwewe wauraya mupurisa saka kuzoburisa wakaita mujeri wakabuda mujeri nemhaka inoti padonoro ende munhu vanhu vapiwa wanzirwa dzisina president haufanira kuzoita makore mashanu wapara mhosva saka iyo vamusarurwa vakatyora chibvumirano chavakaita pakati vana president wenyika.
Nyaya yamuri kutaura kuti iri pakati penyu navamonzora inyaya yei? Inozikanwa here? Yakambotaurwa here?
Nyaya yangu pakati pangu navamonzora inozivikanwa nekuti vamonzora varora vakaramba kundibhadhara mari yangu yomusenzo vandinenge ndichitambira. Yechipiri vamonzora vakatadza kundidzinga basa zviri pamutemo kana kuti vakatadza kupinda neni pahearing kana kuti vakatadza kundipa tsamba yekuti ndadzingwa pabasa. Saka nyaya idzodzo dzakakurukurwa mustanding committee mubazi guru reMDC.
Saka vamashumba chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi? Kurwiswa kwamakaitwa zvese zvamuri kutaura izvi kuti pane nyaya pakati penyu navamonzora, pane nyaya pakati penyu naamai Yvonne, pane nyaya pakati penyu nebato rese reMDCT yavamonzora, chii chamuri kuita pamusoro pazvo zvese izvi?
Chokutanga ndamhangara kumapurisa, mapurisa atambira nyaya yangu watanga kuita ufao kuongorora nyaya iyoyo saka ndakamirira mapurisa kuti wapedze then mwanhu wozoendera kudaro.
Muna gweta here anokumiririrai anokubatsirai panyaya idzi?
ndamhangana kumapurisa vamapurisa vatotanga kupeya feya nyaya yacho vachienda kunzvimbo yakaitika zvinhu ndo zvinhu zvandaita chechipiri ndichasungisa bato ravo zvichingamidza naye Yvonne havandirowa inonzi Sivo ndichovaendesa vakandinyadzisa kundirowa vakandifumura hunhu hwangu
imi nenyu makadini kubva zvamarwiswa pamuviri wakadii
mukoma ndiri kurwadziwa mbabvu dzangu dzakakuwara dzakarohwa
makaenda kwachiremba here
ndakaenda kwachiremba musi iwoyo ndikaita zuva rese ndikarara kwachiremba ndikazobuda musi wegowera
vakudzanai mashumba vanoti inhengo yemdc kubva payakaumbwa muna 1999 tatadza kubata mutauriri wemutungamiri wemdc valoid damba sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana 4 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi matatu nevanomwe 37 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevatatu 4673 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevasere 132688 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi manomwe nezvishanu zvine makumi matatu 3,275,033 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvishanu zvine mazana manomwe ane gumi nevanomwe 2,545,717 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi MuNewsday mutevedzeri womutungamiri wenyika vari zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanokurudzira kuti mutengo wehwahwa nefodya uwedzerwe kuti pawanikwe mari yekugadzirisa zvinonetsa mubazi rezveutano MuNewsday makare mutevedzeri wegurukota rinoona nezveindastry necommerce vaRahesh Kumar Modi vanoti panodiwa mari inoita mamiriyoni mazana matatu nemakumi matanhatu emadhora ekuamerica US$360 million kuti kambani yeZisco Steel igadzirwe zvekuti ishande zvakare muChronicle mune nyaya inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dzakatemera ivo nevamwe vakuru mubato ravo zvirango kuti paitwe hurukuro pamusoro penyaya yezvirango yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ndibhanda ubhanda taura ari pano pasouth africa paeastern cape ndatiregai ndingotaurawo pamusoro penyaya yekutaurwa navamonzora vadouglas vadouglas vakataura nyaya yakanaka zvikuru pano pastudio 7 vachiti ivo navatsvangirai kureva kuti the late ndivo vakanokumbira masanctions kuti aiswe kana zvakadero nyaya yacho yakanaka kai yakanaka zvikuru zvino zvayakanaka kudero vari kuti ndivo vakanokumbira masanctions kureva kuti ivo vamonzora vasati vafa vachipo saka isu tava kutovakumbirawo sevana vezimbabwe kuti masanctions ava kutova kuti ndivo vakamakumbira vachienda kushamwari dzavo idzodzo dzavanoti kwavakamakumbira vano mabhisa izvezvi hatichadi kunzwa nyaya yekunzi masanctions akaiswa nanani masanctions akaiswa nanani taakutongoziva kuti masanctions akaiswa nemdct inotungamirwa nava
Douglas Munzora.
Ndati mimi maove tini ndo mfane mfunzo wangu andu chaura shoka wanda ndati ndo uzwa magari wira hiri ndo uzwa magari wira hiri ijojo na amo ya kana yomu Zimbabwe makayenda imimi kunorwa mzango mchitara mzango mchitambu kika mchini wana mbura mchitati wa mwakafira iku kwa wangu wakazi wawati kasara za shirikati wa unlava kasara za nerera muka tambu zika anditi Zimbabwe ya kenge ilipa soro ilito chiwa ni zimenyi kwa wana Mozambiki wa nani wa shito tihili wana Zimbabwe wakagarika saka imimi nina mwe ataka na ayo ii Zimbabwe ya ngeiri the food basket of Africa saka ndo eirejo makaru ila doso meirejo makaru ila kutu tambu zike kudaiso saka leijo anka juli isu kusho makaya ndira kuhundo katesi kati kati no kanya ya kufuta iyo kutinika isu nungu ketu ndada ita karamba in 1980 ndada ita tambu vuta ndada ita kajukembe na kutindo oja makaya ndira kuno urbira shukuti tambu zike matambu zike ito ataa kuita isu nji wangu wanu wawacha wani maimari ya chukuru cha iyo wanu wawacha indu kuma investiti maza kusha ikwa asi jefe Zimbabwe ya ingwe nila mchini mukanga saka ndo mvunzo wangu yoyo kutindoja makaru ila ere
Maserase, Vasha, Mara Radio Studio 7, Anam Koma Junga, Anam Koma Tanonoka. Sita, Nimuji, same Magura, Cape Town, South Africa. Ila, what do you tell me from Surupi, but Kanakwandaita, Nina, Ivan, Vanushan, this one is an PF, Pacharumbi, Rabachita, Bastar, Kura, the president, Winda, Zenduza, Kita, and the Achida Kufambira. Izvi zvaratidza muzuva ranhasi kuti vanhu vemacharumbira inini ndiko kwandinobvawo zvekare asi zvaratidza kuti munzvimbo yemacharumbira tichine vanhu vasati vatambura vasati vaziva kuti upenyu hunokwanisa kuchinjwa vanhu vasati vaziva kuti shanduko inodiwa munyika vanhu vasati zvevaziva kuti vana vavo fanika kwazi vanhu vekwacharumbira nhasi vandisodisa vakatarisa vana vavo vakati wandei vari kufira kune nyika dzino dzakada chikuna naSouth Africa inyaya yekuti vana vari kutiza nhamo vachiuya kuno kuna naSouth Africa vachinda kunyika dzisi dzavo macharumbira yuthingi yanga iri leseni yekuti vabereki vaone kuti mafiro akaita vana vavo kunyanya gore rino negore rapera munzvimbo yemacharumbira makabuda zvitunha zvakati wandei zvichibva kuno vana vadiki zvekare asi nhasi unowanikwa vabereki vemacharumbira vana vevacharumbira vachirambidza vanhu vanenge vachida kuti vachinjevo upenyu hwezvara rezimbabwe vanhu vemacharumbira hanhasi vandisvodesa kana kuri kupusa zveshuwa zvoda kutorudziswa izvi ndatenda hangu
Izo zange zvipfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai vatereri veStudio 7 ini ndini Mike Hove ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 PM muchirongwa chanhasi tiri kurukura nezvechirongwa chehurumende yeAmerica cheFulbright Teaching Excellence and Achievement Program chine chinangwa chekusimudzira varayiridzi pasi rose tiri kutarisawo nyaya yekupinda kwevechidiki muchirongwa chekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kana kuti Voter Registration Program mune Zimbabwe musakanga nekuteerera chirongwa ichi muine neMike Hove Nasi na 8 PM.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Makambani mazhinji muAmerica ari kunetseka kuwana vashandi apo mabasa mazhinji ave kubuda zuva nezuva. Iko zvino mabasa mazhinji ari kumuka zuva nezuva pasina ari kutora mabasa awa nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDivra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu vajaira kushanda vari kumba naizvozvo havashadi mabasa avasingaiti vari mumba mavo. Vanoti vanhu vari kutyavo chirwere cheCovid-19 icho chichiri kunetsa pasi pose. Muzvinafundo Masocha vanoti makambani mazhinji ava kuwedzera vashandi mari nekuvapa zvimwe zvisiri mari zvakaita sekuvabhadharira mari dzechikoro nezvimwe, asi mabasa ari kubuda ari kushaya anotora.
Mabasa muAmerica makambani anoratidza sekuti ari kushaya vanhu vari kuzopinda mabasa, vari kutsvaga pari kuvhurwa ikonomi yeAmerica. Nepasi rose nyika tinoona kuti dziri kuvhura ikonomi, saka tiri kuona kuti makambani anetseka kwenguva yakatirebei kunyanya gore rido ra 2022 zvekare tava kuenda kunana Christmas nenyuwero uku. Tinoona kuti vanhu vemuAmerica vanotenga zvakawanda chaizvo zvokuti makambani ari kutsvaga vanhu, vamwe voko haya temporari, vamwe voko haya permanenti, vachivashayiwa nokuda kwezvikonzero zvakawanda wanda zvinoita kuti vashandi vambomira kutsvaga mabasa vachimboita zvimwe zvavari kuita. Saka pane zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti makambani ashaye.
Mataura profesa kuti makambani mazhinji ari kuda vanhu vemabasa akasiyana siyana, sei zvichiramba zvakadai? Vanhu vari kurambirei kutora mabasa akazara kudari awa?
Pane zvikonzero zvakati wandei, chikurukuru chimwe chacho ndechokuti vanhu vari kusha COVID, kunobatira COVID kumabasa. Zvekare vamwe vanhu vavajairira kushanda kumba, panozonzipo mabasa ari paya ndokuti uende kuofisi, havachadi. Chimwe zvechikonzero ndechokuti vanhu vane zvimari zvavo zvimwe zvavari kupuwa nehurumende, savazuvano vanhu vanohora mari dzimwe dzinonzi dzapasi dzinobvira pa150,000 zvidzaka, vari kupuwa mari pamwana wega wega wavanenge vanaye. Vagozobatanidza zvemari iyoyo neimwewo yavanenge vakasevha vachiri kumabasa, vamwe vari kumboti aiwa ngatimbomira kuenda kubasa ite zvine izvi. Zvekare zviri kuitika ndezvokuti tinofanira kuziva kuti COVID yakauraya vamwe vanhu, ikarwarisa vamwe vanhu zvekare vaidero vachienda kumabasa. Ndozvimwe zviri kuita kuti kushayi kwevanhu kumabasa. Zvekare totarisa kuti vamwe vanhu vaisitora mabasa akavavari vanhu vanobva kushe kuimiva maimigrants aiva vamwe vaibva kuMexico nedzimwe nzvimbo. Ike zvinezvi kupuwa visa yacho yekuuya kuAmerica zvava kunetsa zvekare. Saka tinoona kuti zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vashayikwe kumabasa.
Chii chingaitwa kuti vanhu vadzokere kumabasa kana kupinda mabasa matsva ari kunze akazara munyika?
Zvingatoitwa namakambani ndo zvakaitwa namakambani akaita sana Amazon makuru makuru aya anoti kana ukauya kubasa tinokupa bonus. Zvekare makambani mamwe ari kuti kana ukauya kubasa uchida kuzoenda kuchikoro tinokupinza zvekare chikoro. Saka kuwedzera mari nokupa vashandi mamwe maincentive nokuvadzidzisa zvekare ikoko, pamwe chete nokuti vape vanhu vamwe vokuzhe. Kune nyika dzakawanda dzina vanhu vasina mabasa, vakavapawo vanhu ivavo vanenge vari qualified kuti vave vazobetsera kumabasa kunoku. Zvinobva zvadi? Zvinobva zvashara. Saka zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa namakambani pamwe chete zvinogona kuitwa nehurumende zvekare kuti ufumi hweAmerica husumutswe navanhu vanenge vachisevenza.
Zvino zviri kuitika izvi zviri kubata nyaya dzeupfumi sei?
Zvobata nyaya dzeupfumi nenzira dzakati wandei, nokuti kana vanhu vasingaendi kumabasa havasi kubhadhara income tax dzakawanda wanda dzinofanira kunge dzichinge dzichishandiswa nehurumende kutishandira isu pachedu.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDivra University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inonzi haisi kuratidza kuzvipira mukurwisa dambudziko rekuroodzwa kwevana vasati vabva zera. Bato reZANU-PF rinoti murume akaenda kumatare edzimhosva achipikisa kusvarudzwa kwavaEmerson Mnangagwa vakabuda mubato iri kare. America yave nedambudziko rekushayikwa kwevashandi apa mabasa mazhinji ave kumuka zuva nezuva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.